Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 17 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda nekugarisana hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vanhu vangavoimba vachinyombana muchinoi.
Mabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe okurukurwa kuSwitzerland kumusangano weUnited Nations.
Vanhu votaura pamusoro pavanathanyeo miripiri vezano PF avo vakawanikwa vakashaya nemusi wechipiri kuManicaland.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda pamwe nekugarisana murunyararo waitirwa muchinoi nhasi hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vangavoimba vachinyombana. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nemo dzeparamende idzi idzo dzanga dzichisvika 15 dzabuda mumusangano waitirwa muKuxo mushure mekutadza kunyararidza vanhu vangavoimba nziyo dzakasiyana zvichienderana kuti vanotsigira bato ripi. Nengo dzebato rezanu PF neMDC inotongamirirwa navamogen Tsvangirai ndivo vabuda pachena mukunyombana nekuimba nziyo dzemapato avo. Vachiona kuti hapana chichabuda pamusangano uyu sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunzwa pfungwa dzevanhu vaJustice Mayor Wadya Jena nevamwe vavo vabuda muhoro vachisiya vanhu vachiimba. Asi vaWadya Jena vatanda nyadzi vachiti musangano wapera zvakanaka uye zvavanga vachitarisira zvabuda pamusangano uyu. Nyaya yanyanyotsviriridza pamusangano wanhasi yanga iri yekuti ndeapi mavanga anofanirwa kupodzwa ekubva pavananyika kuzvitonga here kana kuti zvakaitika kumashure. Vanhu vapesana vamwe vachiti vanhu vanofanirwa kukanganwirana pane kutadzirana kwakaitika nguva yakare. Vane mafungiro aya vati kukwenya maronda akara zvivake nyika uye pekutangira panogona kunetsa sezvo zvichidzokera kunguva yehondo dzemadziteteguru. Vatoni Mwanza mumwe wevamwe vane mafungiro akadaro.
Hatine mazuva akaenda kuBulawayo unofamba zvirifuriki handi saka tisati paisiwe mweya wokupatsanura maZimbabwe kuchire kumatebherera ndokuti takaurayiwa nemashona nebhukuraundi. Hatisikuda mweya uyoyo. Ngatitangeipa new chapter yatava tichatanga musi uchapasa bill anenge azoparawo mhosva zvekuti no to violence handi dino kuchikidzirana nokumanikidzirana nezvematongero.
Muzvari Benilda Tsomondo vanotsigira pfungwa dzavamwanza vachiti kana vanhu vachida kufukunyura zvakare havafanirwe kungogumira panguva yegukura hundi chete. Muzvari Tsomondo vati vaimbotonga nyika ino vaDouglas Smith vakauraya vanhu vakawanda munguva yehondo yerusununguko.
Zvegukura hundi zvane zuro toka kumashure. Nokuti ndini ndakafira panapa sekuru vangu baba wababa wangu handivazive vakapisiswa fodya nemurume ko avo vakazvakatika kumasikuro saka zvegukura hundi zvitakaita unit accord.
vatichaona chuma vati vakaurayirwa vana vatatu musi mumwe chete munguva yegukura hundi vati nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi
saka imi dzaine pamunokwanisa kuti mugadzirise nyaya yegukura hundi nokuti vamwe tichine maronda ndakasara ndorera vana vevana vatatu vakange vasibaurayirwa vabereki vavo zvinhu zvinorwadza uye zvinhu zvinogumbura nyaya yegukura hundi ngaiende mberi kusvikira zvinhu zvese zvanaka tipodzwe mavanga ekuita.
Mumwe mugari vamoses musendami vati mhosva dzinoregererwa dzinofanirwa kudonongodzwa mubhiri kwete kupa gurukota masimba akawandisa sezvo vamwe vavo vari vapari vemhosva dzemhirizhonga munyika.
Zvine chekuita zvese naminista ngazvibviswe mukati mebhiriro.
Vakawanda vawirirana nepfungwa yekuti komisheni iyi inofanirwa kugara iriko uye kuti ive nemapaza akawanda munyika sezvo nyaya dzekutadzirana dzakawanda uye dzichiitika nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti haasi kuona kuzvipira kwehurumende munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Izvi zvinotevera musangano wekuongorora nyaya dzekodzero dzevanhu weUnited Nations Human Rights Council Periodic Review uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Musangano uyu wakatanga musi wa27 kukadzi uchitarisirwa kupera nemusi wechishanu svondo rinouya, asi nyaya yeZimbabwe yanga yachizeiwa svondo rino. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanhu vegurukota rinoona nezvemitemo, ndivo vange vachitungamira chikwata cheZimbabwe. Masangano akazvimirira oga ange ari kumusangano uyu anosanganisira reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zim Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemamwe. Vachitaura kumusangano uyu vaMnangagwa vakati Zimbabwe yakazvipira kushanda neUnited Nations kuchengetedza kodzero dzevanhu, asi vakatiwo zvirango zvakatemerwa nyika nenzara ndizvo zviri kupa kuti hurumende itadze kuzadzikisa zviga izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumbirai Mafunda ava vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende pakuremekedza kodzero dzevanhu.
Isu tiri kushushikana zvikuru, takasuwa, hatina rufaro nenyaya yekuti zvinhu zvakabuda kuGeneva uku zvino zviri kutotishamisa zvikuru, nekuti hurumende pane zvaisina kuitawo zvakanangana nenyaya dzekuramba kuyo kunonzi pachirungu kuratifaya mitemo yakanangana nekutochwa kwevanhu muZimbabwe. Mitemo yakafanana neimwe inodzivirirawo kumbunyikidzwa kana kubatwa pachisimba, enforced disappearances, anoitwa muZimbabwe zvakaitwa wadzamara zvakamboitwa namuzvare jisina mukoko zviyazi. Hurumende yedu tiri kuona kuti iri kuramba kuisawo masignature ayo pane mitemo dzakadaro kuti hadzifanira zvichiitika muZimbabwe. Zvinhu zviri kutirwadza zvikuru kuti hurumende iri kuramba ichingotaurawo mashoko ekuti iri kushanda nemacivil society organizations, asi hatiso nyanya kuzviona zvichiitikaba muZimbabwe munomu. Tikaenda kumaruwa ko, tikaenda kumaurban areas, tiri kuona kuti macivil society organizations ari kurambidzwa kushanda, pamwe pacho ari kunzi tipei zvimwe zvimitemo zvakawanda, zvimatsamba zvakawanda anonzi mamemorandum of understanding. Tiri kuti zvino zviri kuratidzisa kuita free activity nekushanda zvakanaka kwemacivil society organizations muZimbabwe.
Asika vamwe vari kutioka zvakakosha vaMafunda zvekuti hurumende iri kutomboenda hako ichiteererawo, izvi hamungati zvakanaka here?
Tiri kuzviyemura, takazvitaura, toramba tichizvitaura kuti tiri kuzviyemura kuti hurumende at least iri kuramba ichiendawo kuitwawo iyo inonzi muchirungu peer review, iyoyo kuramba ichienda kunoda kuti ivhenekwe kuti rekodhi yayo panyaya dzekuchipromota nekukudziridza kodzero dzevanhu yakamira sei. Tiri kuzviyemura hongu, asi tiri kunyunyutawo kuti kana taendako ngatichibudirane pachena, ngatichitaure zviri kuka chaizvo munyika medu.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka nhasi vakananga kuSwaziland kumusangano wevatungamiri wenyika dzemuSADC weExtraordinary Summit of SADC Heads of State and Government. Musangano uyu uri kutarisirwa kutanga mangwana pamuzinda weLozita Royal Palace. Bepa naore Herald rinoti vamugabe vari kutarisirwa kusangana nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika pamusangano wakanangana nenyaya dzebudiriro pamwe nekubatana kwedunhu reSADC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimbarashe mbengegwi pamwe negurukota rezvemaindustry vamaiki bima vanonzi vato vekuSwaziland nechakare vakamirira musangano uyu.
Makatirira kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
South Africa iyo yagara ichionekwa nevanotama muAfrica yose senyika yekugara yave kuedza kuvandudza mitemo yayo nechekuita nokupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika iyi. Izvi zvinonzi zvichaitwa kuburikidza nekushandura mitemo ine chitsama kusanganisira kuumbwa kwenzvimbo dzinosvikira vanenge vachitsvaga upoteri kumiganhu yenyika iyi, kumisa urongwa hunopa munhu mvumo yekuve chizvarwa chenyika iyi kana achinge agara muSouth Africa kwemakore akawanda, pamwe nekuisa nzira dzinokwezva vane hunyanzvi hwepamusoro uye kubvisa zvimwe zvinodiwa kuti vanhu vemuAfrica vava nemavhiza.
Syria inoti yapfuura nekudonedza ndege yemauto eIsrael uye kurova imwe yacho. Asi Israel inoti ndege dzayo dzose dzadzoka zvakanaka mushure mekurwisa nzvimbo dzakawanda muSyria nhasi mangwanani.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemumwe wavo wekuGermany amai Angela Merkel vachaedza kuderedza kupesana kwavo panyaya yeNATO pamwe nedzimwe nyaya pamusangano wavachaita kumuzinda weWhite House nhasi, mwedzi yakati kuti mushure mekunge vaTrump vapomera amai Merkel mhosva yekukanganisa Germany nekutambira zviuru zvevapoteri vekuSyria.
Vazhinji vevanasikana vechidiki vari kurarama nekuita zvepabonde vanonzi vakatadza kupedza chikoro nekuda kweurombo. Zvinonziwo vazhinji vavo vari kutanga zvepabonde vasati vasvika makore 16. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanasikana vakawanda vari kutadza kuenderera mberi nedzidzo vari kupedzisira voita zvechifambi kuitira kuti vakwanise kurarama sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Dambudziko iriri kuramba richikura sezvo munyika musina mabasa, vabereki vakawanda vachitadza kuriritira mhuri dzavo. Amai Monica Shou vanotungamirira vechidiki murimwe remasangano eMethodist Church muHarare. Amai Shou vanoti hurumende ikasachengetedza vechidiki varombo, hondo yekupedza denda reHIV and AIDS panozosvika gore ra2030 haibudiriri.
Denda reHIV AIDS ratakatarisira kupedza by 2030 rinogona kuramba richitova dambudziko richakura zvikuru munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare ari kushushikana nedambudziko iri vaitai Madzivaidza vanoti hurumende inofanirwa kubatsira vana vanotambura kuitira kuti varambe vari muzvikoro.
Kuti vana ava kazhinji kacho mwacho vakatofirwa nevabereki vose kuburikidza nechirwere cheHIV and AIDS. Saka hurumende inofanira kugara pasi yoita come up with orphan and vulnerable children plans and strategies voona kuti vangadilesei nevanavo kuti vave neupenyu hwakanaka mangwana.
Tsvagiridzo yakaitwa neZimbabwe National Council for the Welfare of Children ichishanda nemamwe masangano yakaburitsawo dambudziko rinotarisana nevanasikana vari kusiya chikoro nokuda kweurombo. VaMaxim Murungweni avo vanoshanda nesangano iri vanoti tsvagiridzo yavo yaitarisa zviri kupa vechidiki kuti vatengese muviri yavo makore avaive nawo pavakatanga kuita izvi pamwe nekuona kuti vechidiki havane ruzivo here nezvekudziviridza HIV and AIDS. VaMurungweni vanoti tsvagiridzo iyi yakabudiswawo kuti pamadzimai echidiki anorarama nekuita zvepabonde zvikamu 35 kubva muzana vakatanga kuita zvebonde vasati vadarika makore 10 nemasere.
Taka kurukura tikaona kuti about 35% yevatikataura nawo vana vari pasi pemakore 18. Izvi zvinova zvinoshungurudza nokuti ndivo vari kutoita vachiwanda vana.
Vamurungweni vanotiwo zvikamu makumi masere nechimwe kubva muzana zvemadzimai echidiki anotengesa miviri yavo vakapinda mubasa iri nekuda kweurombo, izvo zvakavatadzisa kuenderera mberi nedzidzo.
Tata zvikonzerezo zvinozotaura kuti vana vari kushaya mari yechikoro, vamwe vari kuti vabereki havakwanisi havana raramo, saka ndizvo zvinopedzisira zvaita kuti vana vaite. Vanganototi vabereki ndovanototi endai kuti vawanike vachiraramisa mhuri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei iri kutadza kubatsira vana vechikoro vanotambura pasi pechirongwa chebasic education assistance module BIM. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa cheBIM chiri kutadza kubudirira nepamusana pekutadza kuronga kwehurumende uye uhori hwatekeshera munyika zvikuru mapazi ehurumende. Kudzamara nyaya iyi yagadziriswa, vanasikana vakawanda vacharamba vachionekwa vari mumigwagwa usiku vachitsvaga varume vanovabhadhara mari dzepabonde, izvo zvinodzikisa unhu hwavo pamwe nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo yeZANU-PF inozikanwa pamwe nekutyiwa zvakanyanyisa mudunhu reManicaland, vaNathaniel Mhiripiri vakawanikwa vakafa vari papurazi ravo nemusi wechipiri. VaMhiripiri vanonzi vakapedzisira kuonekwa vari vapenyu nemusi weMugovera. Pakawanikwa mutumbi wavo nemusi wechipiri, zvinonzi vaive uzere neropa. Kunyange vaimbozviti vaive murwiri wehondo yerusununguko, vaMhiripiri vakazobuda pachena kuti vainge vari muuto weRhodesia munguva yehondo. Mumwe mupurisa wekwaRusape ataura neStudio 7 asi asina kuda kudomwa nezita rake, ati nyaya yavaMhiripiri inonetsa kuferefeta sezvo vaive munhu ainge aine vavengi vakawanda.
Vamwe vanoti ndezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF, sezvo vaMhiripiri avo vainzi vaitsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaigara vachinetsana nevamwe vanozviti Generation 40. Musarudzo dzose dzapfuura, vanopikisa vaipomerawo vaMhiripiri mhosva dzekuponda nekushungurudza vanopikisa ava. Zvinonziwo vange vachinetsana nevana vavo uye vamwe vanhu nenyaya dzemotokari yemhando yeToyota S-Track yavanonzi vairamba kupamuridziwayo. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa zvizere nemapurisa ekuManicaland pasvika ongororo iyi. Hongu vakuru vanoti wafa wanaka, asi mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu dzaipomerwa vaMhiripiri dzapa kuti rufu rwavo rwipesanise vanhu vakawanda munyika, uye nzvimbo yeRusape neNyazura dzinonzi dzainge dzaberekera ingwe nenyaya yavaMhiripiri vachishungurudza vanhu. Kana vatori venhau vairambidzwawo kuita mabasa avo munzvimbo iyi navaMhiripiri. Mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland vaTrevor Saruaka vati vange vave kutotya kuti sarudzo dza2018 padzange dzosvika pedyo vaMhiripiri vaizenge votangazve kuvashungurudza.
Blessing yadao kuzivisa kuti Mhiripiri vane nhoroondo isingayewedzi, isingayemuriki. Susu sebato reMDC ingadao kuti uzive kuti vakasangana nematambudziko akakurisisa mukuedza kuti tizivikanwe kuti tiri vechinja chiitawo misangano yedu pasina anotishungurudza. VaMhiripiri vaisatambira izvozvo, vanga vakatopa mutemo wekuti maRusape, maMakoni, maNicaland, MDC haifaniri kurarama. Saka tine nhoroondo dzakawanda dzekushungurudzwa kwavanhu vemDC, aitorwa manyuzipepa, madaily news aya, wairohwa misangano ichirambidzwa, haangari murume anga akamamu kurarama. Saka note hatina yedu mazwi akanyanyonaka ekutaura pamusoro pavo.
Asika zvinonzi wafa wanaka.
Ya, ndizvozvo zvinongonaka pakuti hatisina matambudziko achakwanisa kutiitira. Ndo zvatinenge tichingoti ndokunaka kwaaita. Nekuti takatarisana negore ra2018 ratinoziva kuti kune kuine sarudzo zvichada kunyatsa kushandura upenyu hwevana venyika. Angari umwe wemunhu wataifungidza aramba aripo, aikwanisa kuedza nepese paanokwanisa kuti zvavanhu zvisabudirire. Nekuti aisatambira kuti munhu ane pfungwa yakewo isusu tinozviziva kuti kuna vanhu vanoda zvano pepa dambudziko nazvo ikodzero dzevanhu kuti munhu ade bato raanoda, asi tinonyanya kufarira kuti munhu anzwisi kuti kana akada zvano pf kuno vasingaidi vanodawo MDC, vanodawo mamwe mapato, vana mavambo, vanodawo vana NPP, api mabato akawanda munyika. Tikati munhu usakada bato rangu waamhandu unofanira kuti ushungurudzwe, aizvozvo hatizvitambisi.
Vanga vari mutauri wemDC Team Manicaland vaTrevor Saruaka vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo sachigaro wesangano revechidiki reZANU PF Youth League kuManicaland vamubuso Chinguno.
Chekutanga vamhiripiri munhu aitsigira musangano weZANU PF zvine mukurumbira, aishandira musangano nemwoyo wese. Munhu ainge aine touch ne the grassroots support. You can see kuti before the DCCs were disbanded, akaita elected nemukurumbira Makori district kwa DCC chairperson. First round up vamutafa akamboedza kuimisa, vari kufunga kuti vangazoita manipulate the electorate ikazoitwa election iyoyo after 2 months or so. Still vakahwina zvine mutsindo.
Asika vamwe vari kuti ivo vanga vachityora kodzero dzevamwe ivava vanopikisa ivava, munoti kudini mashoko iwayo?
Chekutanga, we don't support violence mumusangano weZANU PF. Angori mazwi anotaurwa nevanhu pakusvibisa musangano weZANU PF, because evidence chaiyo yemunhu akaurayiwa namhiripiri kana munhu akarohwa namhiripiri. Ngatisangonzi mhiripiri akauraya munhu, ngatizwe evidence kuti akauraya nhingi wekuHeadland, akaponda nhingi wekwachiwetu, akaponda nhingi muvhengere. Tikangonzi airova vanhu, aiponda vanhu, akaponda ani?
Asika pari kunzi mapurisa anotarisa kuti wabuda mbamani, nekudaro ndosaka nyaya dzakadai dzisingaende kumatare.
No one is above the law. I've seen a lot of youths from my province, Manicaland province, vanoenda before the courts vachitotraiwa nenyaya dzekuviolence.
Sachigaro wesangano reZANU PF Youth League kuManicaland vamubuso Chinguno vari parunare muHarare.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSyria. America inoti ichiri kunetsekana nekuurayiwa kwakaita vanhu muSyria kuchishandiswa muchetura. Kunyangwe hazvo United Nations yakarambidza kushandiswa kwemuchetura kana kuti machemical weapons vanopfurikidza mwero veIslamic State nehurumende yeSyria vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvombo zvakarambidzwa izvi muhondo iri muSyria. Kurambidzwa kwekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kunoitwa nebazi reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons, United Nations Joint Investigative Mechanism kana kuti JIM. Ongororo yesangano iri yakaburitsa pachena kuti muna 2015 Syria yakashandisa muchetura wemustard gas, uye hurumende yeSyria ikaitawo izvi muna 2014 na 2015. Bazi reUnited Nations Security Council rakaedza kuvhotera chisungo chekuti vose vakashandisa muchetura ava vaendeswe kumatare uye kuvatemera zvirango. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vakashora zvikuru maitiro eRussia neChina. Mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSyria. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musangano mukuru weUnited Nations CSW61 wekuziya zviri kutarisana nevanhu kadzi uri kuenderera mberi. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai achiti achange achiziya pamusoro pekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhu kadzi. Amai Edna Masiva vesangano reWomen's Action Group vaudza Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 kuti vari kufara nemafambiro ari kuita misangano iyi.
Tiri kuno kuCommission on the Status of Women, apo tiri kukurukura nenyaya yemadzimai nenyaya yekuti vavandudzwe pane zvemari. Takatarisa kunzvimbo yekushandira tiripo tiri kuita misangano yakasiyana siyana tiri kuwana mukana wokudzidzawo kune vamwe zvavari kuita kuti vavandudze upenyu hwemadzimai pane zvezveupfumi isuwo seZimbabwe tine zvatiri kugoveranawo nemadzimai pane zvezveupfumi asi chatiri kuona chikuru chiri kuda kuti chiitwewo ndechekuti kucherechedzwe basa rinoitwa nemadzimai vasingapiwi muhoro unpaid care work tiri kuti seZimbabwe dei izvi zvacherechedzwawo zvapiwa mukana basa rinoitwa nemadzimai raverengwawo pane zveupfumi hwenyika yeZimbabwe
munoona zvichabuda pamusangano iwoyu muchizokwanisa here kuturira hurumende yeZimbabwe pamunodzokera kumusha uyezve vanozozvitambira here
ndinofunga zvichava nyore kuti titurire hurumende yedu yeZimbabwe zvichabuda pamusangano uyu nokuti kunyange zvazvesu takamirira civil society anova maboka akazvimiririra ega tiri kufambawo zvakare tiine vehurumende saka zviri kutaurwa pano vanenge vari kuzvinzwawo zvakare tinofara kuti zvese zviri pano zvichagona kuturirwa kuhurumende patinenge tasvika
Avanga vari amai Edna Masiwa vesangano Women's Coalition Group vachitaura vari parunare kuNew York naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Munao dzemitambo chikwata cheCapes United chiri kuyambirwa kuti nguva yekupemberera kupinda mumini league stage yeCAF Champions League haisati yasvika kudzamara vakunda TP Mazembe nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Svondo rese rapera vateveri vemagreen machine vachipemberera mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 1-1 neTP Mazembe kuKinshasa. Vachiti ivo vatodongorera mumin league stage yemakundano emuAfrica aya. Asi mumwe mutsigiri mukuru weCapes United vaJohn Muteura avo vanozivikanwa nezita rekuti Masvingo vayambira vamwe vavo kuti kuita mangange musha weTP Mazembe hazvireve kukunda sezvo TP Mazembe inokwanisa kurova magreen machine mumutambo wavo wechipiri muNational Sports Stadium. Nesondo
atifani kutora game here sokuti it's a walkover just because taka hold a TP Mazembe kwomukwayo tofana kunge three very cautious because TP Mazembe is a big team inokwanisa kutrova even pa home pedu
izvi zvabuda zvekare kubva kune aimbove mubati wepagede weCapes United mazuva ayo vaidaidzwa kunzi maCap Kings va Steven Chisango avo vanoti makepekepe anofanira kupemberera chete kana vachinge vakunda muNational Sports Stadium. Vamuteura vati murairidzi wechikwata ichi Lloyd Tembwe haafanire kutaurira vatambi vake kuti vadzivirire chibodzwa chavakanwisa kuDRC asi kutambira kuti vanwise zvimwe zvibodzwa zvakawanda.
Lloyd Tembwe sacoach wedu anofanira kuti tambira bhora rokuti anofanira kuataka TP Mazembe not defend the 1-1 draw yatakaita ku TP Mazembe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumisangano iri kuitwa yekunzwa pfungwa dzevanhu papiri rekupodza maronda pamwe nekuregererana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda nekugarisana hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vanhu vanga voimba vachinyombana muchinoi.
Mabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe okurukurwa kumusangano wekodzero dzevanhu uri kuitwa kuSwitzerland.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekupodza maronda nekuregererana. Ini ndini Blessing Zulu.
Kana muchidawo kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Tokusiyamina mtungamiri Nkomo.